Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kava tereri, tinosangana zvakare manero anasi, uri musi wesvondo, Gumiguru 15, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti hurumende nebato reZANU-PF ndivo vari kushungurudza nhengo dzebato ravo, dzimwe dzacho dzakadzingwa mudare reparamende. Asi veZANU-PF vanoti vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Vatori venhau vakawanda vofa mukurwisana kweIsrael neHamas. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kukandirana makobvu nematete kuri kuenderera mberi pakati pehurumende, ZANU-PF nebato rinopikisa Residents Coalition for Change rinotungamirirwa navaNelson Chamisa pakudzingwa kwenhengo dzedare reparamende dzebato reTRIPC nemutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda. Vachitaura mubepanhau reSunday Mail nhasi, vakafanobata chigaro chegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaAmon Murwira vati hurumende hainei nekwavati kunetsana muTRIPC zvichitevera kudzingwa kwenhengo dzedare reparamende, maseneta nemakanzura ebato reTRIPC nevari kuzviti munyori mukuru webato iri vaSengezo Shabangu. Vashabangu vanoti vane urongwa hwekudzinga dzimwe nhengo dzebato iri, zvinonzi nevamwe zvavekonzera mutauro wakanyanya muSADC nekunze zvichinzi Zimbabwe inyika isingatevere utongo hwejekerere. Asi vamurwira vanoti hurumende yainei nezviri kuitika muTRIPC. Vamudenda vakaudza Studio 7 kuti kana veTRIPC vasingawirirane nedanho ravo vanofanira kuenda kumatare. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vaChamisa.
Ini munoziza kuti ukaenda uchinofamba uchitaura kuti handisini ndakaroya munhu wasauya, handisini ndakaroya, waakutodurwa uroyi. Ndo zvamuri kuona zviri kuitwa ipapa. Vari pachena kuti ndo vari zvine nyaya. Ndo zvavakamboita 2018 vachiitira MDC, vadzokorora zvekuda kuitira TPC. Asi vanyanga yaona vanoda kutsvaga kuti vaise mutungamiriri une mavovo uye mbodza yemutungamiriri vatingati weak leader. Hamuna crisis muTPC. Vanofamba vachiti ava zvidhoma zveZANU-PF zviri kutumwa kuti zviite basa, zvikonzi zvekunze. Mukati medu hatina kana dambudziko, takabatana, takasimba, tiri kuenda mberi. Kana kune vamwe vanenge vane nyaya dzavanadzo, takataura tikati hakuna musha usina dare, hakuna musha usina chikuva, hakuna musha usina chituro. Vanhu vanoita choto voungana kana pane nyaya.
Saka muri kutiwo here pane vamwe vane zvichemo zvamakagadzira kuti munge muchitaura nawo mubato menyu?
Aiwa, ko musha mukuruka. Pane vanenge vasina kunowana zvigaro, nekuti kune vamwe vanongouya vachiita zvezvigaro. Isu toda hugaro. Saka kune vamwe vanofunga ndikashaya chigaro, musha unofanira kupiswa. Imunza mushaka, mumwe anondiya ndikashaya chigaro kana pokugara pabhenji, auzivi kuti kune zvituro zviri panze. Haiwa, musha mukuru. Ino ndeye pasi pemuti haizari. Saka kana usina chigaro, unomirira mukana, kwete kubva wada kunofamba nebheura.
Vamwe vanopikisana nevachamisa vari kuti nyaya yekushaya vari kuti mastructures ndo iri kuita kuti paite bopoto.
Wakamboona musangano usina mastructure unoonesa chamutava nhava ngwena dzese nemisangano yese yana zanukes. Ena mahumbwe kai, tine mastructure edu asi hatiudzirwi zvokuitwa. Tine bumbiro redu hatiudzirwi zvokuita, tinoita madiro edu nokuti musangano wedu watakatanga tega. Nyaya yekuti munhu ari kuzanupiefu anotanga kukuadvisa. Makamboona kupi imimi coach weHighlanders achiadvisa maplayers eDynamo.
Totarisawo panyaya yavashabangwa vachamisa vari kuburitsawo kamifananidzo vainemi. Zviri kufamba sei imi uchita muvazi?
Hava vativazira, vakaenda nabhebhe kune rumwe musangano. Tinovazira kuPDP, tinovazira kumapato ekumashure kuna naMDC uko, kwete muTCC. MuTCC hatina kumboende tine mashandiro akadaro nokuti hatitorina zvigaro zvavanofunga kuti zviri pezvi. Uye zvavari kutaura vari offside nokuti munhu ari kungouya kubva kunze. Munoziva kuti shirika uya ichingoita kungomhara, inogona kunomhara moto nokuti haizivi kuti choto hausi muti. Ndodambudziko rataita panapa. Ende hatizi kuzoda kuswera tichipedza nguva tichitaura nezvinhu zvisingavaki nyika yedu yeZimbabwe.
Orait, vachamisa, pane matanho here amuri kuronga kutorera mutauriri wedare reparamende vamudhenda nezvavakaita, uye vakapindurawo here tsamba yamakavanyorera svondo rapera?
Maitiro avamudhenda anotinyatsisei nekusoresa zvikuru nokuti hazviitwe nemunhu anenge akaverenga mutemo. Saka tiri kuzama kupenengura kuona zvara tingavatorera nderipi nokuti imhosva yavakatopara. Munhu kana akagara muchigaro cheparamende haangoiti madiro acho china, anotungamirwa nemutemo.
Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vari parunare muHarare. Tichaenderera mberi nehurukuro yedu navaChamisa mangwana. Sangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwekodzero dzevatori venhau reCommunity to Protect Journalists rinoti vatori venhau 12 vaurayiwa nekuda kwehondo pakati peIsrael neHamas yekuPalestine. Vamwe vatori venhau 2 vakatsakatika uye vamwe vasere vakakuwara. Asi huwandu uhu huri kutarisirwa kuwedzera sezvo mauto eIsrael ave kugadzirira kupinda mudunhu reGaza. Vanhu vemuGaza 2,300 kana kuti 2,300 vafa muhondo iyi. MuIsrael munonzi mafa vanhu churu chimwe chete nemazana mana kana kuti 1,400. Mukuziya nezvenyaya yekuurayiwa kwevatori venhau, tabata vaRashwit Mukundu vanoshanda nesangano reInternational Media Support.
Vatori venhau vari pakumbunyikidzika, vazhinji varasikirwa neupenyu hwavo. Zvinoratidza kuti mapoka ari kurwisana haasi kutarisa kana kuchengetedza kodzero dzevatori venhau. Saka vatori venhau avo vakakosha panguva dzakadai sewo kuti vafambise mashoko vapinda parumananzombe, nekuti pari kuridzwa pfuti, pari kukandwa mabhomba, havasi kusarudzwa. Pavari kuda kuti vafambe munzvimbo dzakasiyana, havasi kupiwa kuchengetedzeka kana ruremekedzo vatinotarisira kunge ruchipipiwa avo vanotora vatori venhau. Tinotarisira kuti kana nyika dzichinge dzapinda pahondo, dzirangarire mitemo inobata nyika dzese yekuti vatori venhau vane kodzero dzekushanda vasina kumbunyikidzwa, vane kodzero yekupiwa chengetedzo uyezve kuti vapiwe ruremekedzo rwokuti vange vachipinda munzvimbo dzakasiyana siyana, vange vachitora mashoko aya anodiwa neveruzhinji vangade kubatsirikana nebasa rinoitwa nevatori venhau.
Asi kana vachiurayiwa vakawanda kudai mazuva mashoma vamukundu, zvinoreva here kuti vari kurwisana ava vanenge vasingakwanise kuti vazive kuti ava vatori venhau?
Ini ndinoona sekuti mapoka ari kurwisana vanoziva kuti ava vatori venhau, asi chiri kuitika ndechekuti hondo iyi ine kukurwisana kwemashoko, kusataurana kusina kunaka. Saka vatori venhau vakutorwawo seavo vamwe vevamwe vanofanwa kunyararidzwa kuti pfungwa inobva kune rimwe bodka riri mukati mehondo iyi risapikiswe nechokwadi chingataurwa nevatori venhau.
Mubvunzo wekupedzisira vamukundu, zvino ndiani anozochengetedzawo kodzero dzevatori venhau dzamuri kutaura idzi kana zvasvika pakadai?
Kana zvasvika pakadai zvakuda kuti maboka anoshandirwa nevatori venhau ava atore matanho ekuchengetedza vashandi vavo. Matanho aya anosanganisira kuvapa zvokushandisa zvinoita kuti vasakurimidze vapinda munzvimbo dzingadari dzine hondo. Zvakudawo kuti vatori venhau ava vadzidziswe nzira dzakasiyana-siyana dzekuti ungazvichengetedze sei mukati mehondo.
VaRashwit Mukundu vanoshanda nesangano reInternational Media Support vanga vachitaura vari parunare muHarare. Chirwere chekorera chiri kuramba chichipararira munyika chichiurayawo vanhu zvikuru mudunhu reBuhera kuManicaland. Hurumende inoti vanhu vanodarika zana vafa nechirwere ichi uye vabatwa nacho vadarika zviuru zvishanu kana kuti 5,000. Chirwere ichi chakatanga kupararira muna kukadzi kuChegutu kuMashonaland West. Hurumende yazivisa nhasi kuti yave kutanga kuchera zvibhorani munzvimbo yeBuhera kuedza kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira. Mukuziya nezvenyaya yechirwere ichi, tabata mutungamiri wesangano reCommunity Working Group on Health vaItai Rusike.
Dambudziko rekorera harisi idzva muno munyika yedu yeZimbabwe, asi tinobatikana zvikuru senyika kuti mumakore ano atiri kurarama toramba tichirwisana nezvirwere zvakaita semakorera. Izvo zvinopedzisira zvaakuita kuti zvipatara zvedu zvinge zvaakukurirwa, sezvo tagara titori nedambudziko rekushayikwa kwemishonga nekushayikwa kwevashandi zvekare vemuzvipatara. Saka senyika hatina hedu kuita chidzidzo kubva mugore ra2008-2009 apo nyika yakarasikirwa nevanhu vakawanda zvikuru nekuda kwechirwere chekorera. Saka zvaifanirwa kunge zvakagadziriswa gore ra2008-2009 hazvina kudzinge zvanyatsogadziriswa.
Ndezvipi zvarusike mungapa muenzaniso?
Chinhu chikuru chatinoziva chinogadzirisa dambudziko rekorera inyaya yemvura yakachena. Vanhu ngavawaniswe mvura yakachena. Vakasawaniswa mvura yakachena vanopedzisira vaakutsvaga dzimwe nzira dzekuti vawane mvura. Tiri kuona kunzvimbo dzakaita sanaBuhera kumamisha kwaakubatwa nekorera nekuda kwekuti vanhu vaakushandisa mvura inenge isina kukodzera. Izvo zviri kuita kuti uwandu hwevanhu vari kuramba vachibatwa nekorera hunge huchikwira kana kuwanda. Korera chirwere chitsvina. Saka tikasagadzirisa nhau yetsvina iyoyo tinoramba tichisangana nedambudziko rekorera iroro.
Tiri kunzwa hurumende iri kuti ichaenda kunochera zvibhorani iko kuBuhera uko. Zvinobatsira here izvi?
Hongu, zvibhorani zvinobatsira nekuda kwekuti vanhu vanenge vakuwaniswa mukana wokunwawo mvura yakachena. Asi tinoramba tichiyeuchidza hurumende kuti nhau yekuita firefighting yekudzimura moto kana komboni yatsva handiro gwara rakanaka rekugadzirisa nyaya dzezveutano. Vanhu ngavangogara vawaniswa mvura yakachena kuitira kuti tisazotanga kumhanya-mhanya nekuda kwokurasikirwa neupenyu. Asi tinokurudzirawo hedu kuti nhau yekucherekwa kucherwa kwezvibhorani ngaichirega kugumira kuBuhera chete nekuda kwokuti korera iyi iri kupararira nyika yose. Tinenge takutarisira kuti hurumende dai yatichirawo kazvimwe zvibhorani kune dzimwe nzvimbo dzingadai dziri kumaNicaland, kuMidlands, kumaDevonland zvichingoraro. Kwese kwokuti tichitarisa kuti zvibhorani dai zvacherwa vanhu vawaniswa mvura yakachena nekuda kwokuti kumamisha uku vamwe vaakutorarama nemvura yemufuku. Vaakutorwira panzizi nemombe dzavo dzimungwane nemhuka dzemusango chaidzo kuti vawane mvura yakachena yekunwa. Saka zvese izvozvo tinoda kuti zvinge zvichigadziriswa kwete kumirira kuti tange tarasikirwa neupenyu totanga kumhanya-mhanya kuti dai tachichera zvibhorani.
Kuri kuti munhu akurwara nechirwere icho chekorera, zvii zviratidzo zvaanotanga kunzwa, VaRusike?
Kazhinji zvinji tinoti chirwere chekorera chinouya chine ukasha mumwe anogona kutanga kuita manyoka, mumwe anogona kutanga zvekare vanenge vachirutsa, ukachiti ukari kuti ari kurutsa ukari kuti ari kuita manyoka. Asi manyoka acho akasiyana nemamwe manyoka atinoziva. Vanotsanangura vanoti manyoka acho anoita semupunga uya kana kuti raiti. Izvozvo zvinopa mumwe mucherechedzo kuti aya manyoka aya anenge manyoka ekorera, uye neganda rake rinotanga kushava nekuda kwekuti munhu iyeye anenge achirasikirwa nemvura yakawanda zvakanyanya mumuviri wake.
Mutungamiri wesangano reCommunity Working Group on Health vaItai Rusike vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. South Africa inoti yadzora kumusha mamwe mauto ange achichengetedza runyararo kuDemocratic Republic of Congo mushure mekunge vapomerwa mhosva yekuita zvechipfambi. Mauto masere aya ainge asungwa mudunhu reBeni mwedzi wapera, umo ari kushanda pasi pemubatanidzwa weUnited Nations. North Korea inonzi yatanga kutumira Russia zvombo zvehondo zvekuti irwise Ukraine. Izvi zvaburitswa nebazi rezvekuchengetedzwa kwenyika yeBritain. Zvombo izvi zvinonzi zviri kutakurwa nezvitima. Makateerera kuStudio 7. Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 pamasaisai anoti 909 AM 6175 7255 pashortwave. Muchirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzine chekuita nevechidiki, nasi mutori wedu wenhau Taboka Ncube aita hurukuro namuzvare Miriro munoda vafa, avo vari kubatsira vamwe vechidiki kuwana ruzivo runovabatsira pakugadzira remangwana ravo, zvikuru sei panyaya yedzidzo, pakutanga mabasa nemabhizimisi nezvimwe. Muzvare munoda vafa vakaparura sangano reziva Zivai, rinova sangano rinopa vechidiki ruzivo urwu. Ngatinzwei hurukuro yavaita naTaboka.
Achinangwa chesangano reZivai ndechekubatsira nedzidzo kuvana vari kuzvikoro uye vanhu vari munharaunda dzakasiyana muZimbabwe. Adzidziso inopiwa nesangano reZivai inotsigira chinangwa chebato reUnited Nations chekupa munhu wese dzidziso yakanaka uye yepamusoro-soro inobatsira kuti vabudirire muupenyu, iyo yatinoti nechirungu quality education. Saka seZivai tinobatsira vana kuti vagodzidza kushandisa dande mutande, iyo yakubatsira zvizhinji munharaunda yatakugara, uye kuti vagogona kushandisa zvipo zvavo zvakaita kunge kutaura, kuimba, zvese zvavanongogona naturally, uye kuti vagokwanisa kutanga mabhizimusi avo kana kuti vazogonawo kutsvaga mabasa anoenderana nenguva dzatakugara mazuva ano.
Chii chakakupa pfungwa dzekutanga sangano rakadai, uyezve chinokupa simba nekurudziro zuva nezuva rekuti paunomuka unge uchizvipira kubasa rakadai?
Chakandipa pfungwa dzekutanga sangano iri kuti dzidziso iri kupiwa muZimbabwe pari zvino haisi kunyatsobatsira vana nedzidziso inozovabatsira mukugara kwemazuva ese. For example, inini pandakatanga kuuniversity ndichangopedza kudzidza kuZimbabwe, ndakaona kuti ndanga ndisati ndanyatsodzidza kwanisa kuti mari ndinoibata zvakanaka sei. Ende chinhu ichi chinhu chainetsawo vana vazhinji vanga vasati vatanga kuyunivhesiti. Uye pfungwa yangu yanga iri yekuti pandichawana degree rangu ndapedza chikoro ndirikuda kuzotsvaga basa. Ndazopedza degree ndakaona kuti kutsvaga basa kwaindinetsa zvikuru, uye vanhu vazhinji vanga vaine madegree muZimbabwe vaitoshayiwawo mabasa. Ndopa ndakazoona kuti pfungwa dzedu hadzisi kufanirwa kunge dzine chishuwe chekutsvaga mabasa, asi kuti tinofanirwa kufunga kuti tingatange here mabhizimusi edu tigogadzirawo maopportunity edu tega kuti tigobudirira muupenyu. Chimwezve chakaita kuti ndifunge pfungwa iyi inyaya yedenda reCOVID-19 parakaitika. Zvinhu zvizhinji zvakabva zvaenda padande mutande zvekuti even mamwe mabasa atakuwana mazivano ave epadande mutande. Saka ndinoona kuti dzidziso iri kupiwa izvezvi muzvikoro haisati yachinja, asi zvinhu zvizhinji zvachinja mushure medenda reCOVID-19 ende uye nyaya yekuti padande mutande zvinhu zvizhinji njinji zvakuitika ipapo. Saka I think ndinozvipira mubasa iri nekuti Zimbabwe ndinoona kuti ichiri mumashure zvakanyanyisa. Chishuro changu ndechekuti ndibatsire vanhu vari munharaunda mangu kuti vagodzidza kuti vanoshandisa padande mutande sei, vana vachazotsvaga mabasa sei, uye kuti tifunge pfungwa kuti makore ari kuuya achange akasiyana nemakore apfuura, tigokwanisa kubatsira vanhu na negeneration ichauya mushure medu kuti vagogona kubatsirikana pamberi apo.
Pakuita basa iri uri kutarisira kunge uchibatsira vechidiki vezera ripi, kana kuti vechidiki vakatarisana ne stage ipi ya upenyu?
Tiri kuda kubatsira vechidiki vari kuzvikoro zvepamusoro, saka mazera ekubva pagumi nembiri kusvika pagumi nesere.
Panguva apa vechidiki vakatarisana nekushanduka kwezvinhu panyaya yedzidzo, panyaya yemabasa, panyaya yekutanga zvekare kwemabhizimusi. Ndeapi mashoko aungada kupa kune vechidiki ekuvakurudzira nenzira dzavanogona kutora kuti vabudirire muupenyu?
Kune vechidiki ndikuda kungoti kazhinji ukaona paine dambudziko ndiwe unogona uine mhinduro kune dambudziko iroro. Saka sevechidiki tinofanira kumbomira kupatsana ngudzo dzakawandisa dzinotitadzisa kuti tinge tirisu tiri kuchinja zvinhu zvakashata zvatiri kuona munharaunda dzedu. Kana paine chinhu chauri kuona kuti unokwanisa kuita, tora mutoro iwoyo. Mwari anogona kukubatsira kuti unge uri mhinduro pane dambudziko iroro. Usamirira kuti handisati ndakura, ndandisati ndane all the knowledge yandiri kufanira kunge ndinayo, asi ziva kuti zviri mauri ende unokwanisa.
Avo vanga vari muzvare Miriro munoda vafa vachitaura vari parunare vari muHarare naTaboka Ncube weStudio 7. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero, kana kuti religious forum.
Manheru akanaka vateereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Nhasi tine mubvunzo pamusoro pevana vanoshaya vasati vatendeuka. Ngatinzwei mubvunzo uyu kubva kumuteereri.
Makadiniko makadiniko mukoma Tanonoka Wande, zita ndinoitwa Shepherd Marumana, ndiri muno South Africa anobva kuChipinge. Ndanga ndichida kubvunzawo pamusoro pemachechi mazhinji mukoma Wande.
Bvunzai henyu mukoma.
Ndinozova vakawanda vanotizvo mwana achangobva kuberekwa anenge asati atendeuka Asi pamwe pacho unenge ari mwana wemunhu anotonamata. Ndaida kunzwa kuti mwana iyeyo akafa nguva yaanenge achinzi haasati atendeuka. Unoenda here kudenga? Unotambirwa here kudenga? Ndiyo mubvunzo wangu. Ndinotenda.
Kuti batsira nenyaya iyi tabata Reverend Gladman Kapfumvute vari muno muWashington DC. Reverend Kapfumvute, batsiraiwo mutereri uyu nemhinduro.
Baba Shepherd Marumana, mabvunza mubvunzo unokosha kwazvo. Mhinduro yandiruda kupa inini Reverend Gladman Kapfumvute ngeyekuti hongu mwana uyu anopinda denga. Anopinda denga chokutanga nokuti inyasha dzamwari kuti tipinde denga. Hatipindi ngekugona, aiwa, tinopinda ngenyasha. Zvakare, mwari anotiziva kubva tiri mudumbu ramai wedu. Ndinozoda kuti muzoverenga kuna Jeremiah chitsauko 1 verse 5. Regai ndiverenge muchirungu panoti, "Before I formed you in the womb, I knew you, and before you were born, I consecrated you." Zvinoonesa panapa kuti mwana uyu achitori mudumbu ramai wake anonga achizikanwa naMwari, nemwoyo wake unozikanwa naMwari. Saka paanonga aberekwa, Mwari anonga achimuziva. Anonga asati apinda muzvitadzo zvakawanda sezvo isusu vakuru tinoziva kuti petinonga tafamba neupenyu tinonga takanganisa zvinhu zvakati kuti. Saka mwana uyu mukana wekupinda denga uripo mukuru kuru kwazvo, chekutanga dziri nyasha dzaMwari. Saka ndiyo mhinduro yandinoda kuti ndipe, yekuti hapana chinorambidza ba kuti Mwari apinze mwana uyu mudenga. Enda hapindi nokuda kuvabereki vake, unopinda nyasha dzaanopiwa naMwari wake iye ega. Mazvita, Mwari vakukomborerei. Babai.
Tinotenda zvikuru Reverend Gladman Kapfumvute netsananguro yamatipa. Tinoimba kuti mukoma Shepherd Marumana vanzwisisa tsananguro yenyu. Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare zvondorinouya apo tichikuunzirai zvechimwe chirongwa chezvechitendero. Tinoda kuwa kubva kuna vana madzibaba, madzimai ezvechitendero zvakasiyana-siyana, vafundisi vezvimwe zvitendero, uye kubva kune avo vasingabvumi kuti kuna Mwari. Uyai mutaurire vateereri pamusoro pezvitendero zvenyu, tinzwevo zviri mupfungwa dzenyu. Tumirai maaudio enyu panhamba dzeWhatsApp dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Ndini tanonoka wande tichiti musare zvakanaka.
Aiwa, tinotenda zvikuru, tanonoka wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo "Jesu isimba rangu" kachinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tochimbokupai zvabuda mitambo yenhabvu. Malawi yakunda Zambia 2-1 mutambo weCOSAFA Women's Cup final nasi ndokubva yasimudza mukombe. Zimbabwe yarowa 2-0 neMozambique, zvichireva kuti yapedza makundano aya iri pachidano cheChina. Tombotarisawo zvabuda mitambo yeCastle Premier Soccer League. Highlanders yaita mangange 0-0 neCranbourne Bullets. Capes United yarowa Sheshamm 1-0. Kuchitiwo Triangle yarowa Wange 2-0. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yedu yenhau zvakare. Mutungamiri webato Citizens Coalition for Change, kana kuti CCC, vaNelson Chamisa, vanoti hurumende nebato reZANU-PF ndivo vari kushungurudza nhengo dzebato ravo, izvo zviri kuita kuti dzimwe dzidzingwe kumatare akaita sereparamende reSenate, uye vamwe vachidzingwa kumakanzuru. Asi ve urumende ne batore zanu PF vanoti varikuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Vatori venhau vakawanda vofa mukurwisana kweIsrael neHamas. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika ine mufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Dr. Amina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.